Joshua, chitsauko chemakumi maviri nembiri. Zvino Joshua akadana vaRubheni navaGadhi nehafu yorudzi rwaManase akati kwavari, makaita zvose zvamakarayirwa naMozisi muranda waJehovha uye makateerera zvose zvandakakurayirai. Kwenguva refu kusvikira nhasi hamuna kurasa hama dzenyu, asi makaita zvamakarayirwa naJehovha Mwari wenyu. Zvino Jehovha Mwari wenyu zvaakazorodza hama dzenyu sezvaakavimbisa, imi chidzokerai kumisha yenyu munyika yamakapiwa naMozisi muranda waJehovha mhiri kweJorodhani. Asi muchenjerere kwazvo kuti muchengete murau nomurayiro wake, munamatire paari uye mumushumire nemwoyo yenyu yose uye nemweya yenyu yose. Ipapo Joshua akavaropafadza akati vaende havo. Ivo vakaenda kumisha yavo. Rudzi rwehafu rwaManase, Mozisi akanga apa nyika yomuBhashani, uye imwe hafu yorudzi rwaManase yakapiwa nyika naJoshua kumavirazuva pamwe chete nehama dzavo. Joshua akati avaendesa kumusha akavaropafadza achiti, dzokerai kumisha yenyu nepfuma yenyu zhinji nemombe dzakawanda, nesirivha negoridhe, ndarira nesimbi nenhumbi dzakawanda chose, mundogovana nehama dzenyu zvamakapamba kuvavengi venyu. Saka vaRubheni navaGadhi nehafu yorudzi rwaManase vakasiya vaIsraeri paShiro munyika yeKenani vakadzokera kunyika yeGireadhi, nyika yavakanga vapiwa kuti ive yavo, sezvakanga zvarayirwa naJehovha kubudikidza naMozisi. Vakati vasvika paGeriroti, pedyo neJorodhani munyika yeKenani, vaRubheni, vaGadhi nehafu yorudzi rwaManase vakavaka aritari huru kwazvo ipapo paJorodhani. Zvino vaIsraeri vakati vanzwa kuti vakanga vavaka aritari pamuganhu weKenani paGeriroti, pedyo neJorodhani kudivi reIsraeri, ungano yose yavaIsraeri yakaungana paShiro kuti vaende kundorwa navo. Naizvozvo vaIsraeri vakatuma Finehasi mwanakomana womuprista Ereazari kunyika yeGireadhi kuna Rubheni naGani nokuhafu yorudzi rwaManase. Akatumwa iye pamwe chete navakuru vamachinda gumi mumwe chete, akamirira rudzi rumwe chete rwavaIsraeri, mumwe nomumwe wavo ari mukuru weimba pakati pamarudzi aIsraeri. Vakati vaenda kuGireadhi kuna Rubheni, Gadhi nehafu yorudzi rwaManase, vakati kwavari, ungano yose yaJehovha inoti, makarasirei kutenda muna Mwari waIsraeri sezvizvi? Mungadzokera shure seiko muchibva kuna Jehovha mukazvivakira aritari muchimumukira zvino? Ko, chivi chepaPeori chakanga chisina kutiringana here? Kusvikira pazuva ranhasi hatina kuzvichenesa pachivi ichocho, kunyange zvazvo hasha dzakawira ungano yaJehovha. Ko, zvino mava kutsauka kubva pana Jehovha here? Kana mukamukira Jehovha nhasi, mangwana achatsamwira ungano yose yavaIsraeri. Kana nyika yamunayo yakasvibiswa, yambukirai kuno kunyika yaJehovha kwakamira tabhenakeri yaJehovha mugogovana nyika nesu. Asi regai kumukira Jehovha kana kutimukira isu pakuzvivakira imwe aritari parutivi rwearitari yaJehovha Mwari wedu. Akani mwanakomana waZera paakadarika nokusatenda pachinhu chakatsaurwa naJehovha, kutsamwa hakuna kuwira ungano yose yaIsraeri, haasi iye oga akafira chivi chake. Ipapo Rubheni, Gadhi nehafu yorudzi rwaManase vakapindura vakuru vedzimba dzaIsraeri vakati, iye oga wamasimba Mwari Jehovha, iye oga wamasimba Mwari Jehovha anoziva, uye Israeri ngaizive. Kana izvi kwanga kuri kumukira kana kusateerera Jehovha, musatiponesa nhasi. Kana takazvivakira aritari yedu kuti tifuratire Jehovha uye kuti tipe zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvezviyo, kana kuti tibayire zvibayiro zvokuwadzana pamusoro payo, Jehovha pachake ngaatitonge. Kwete, takazviita tichitya kuti rimwe zuva zvizvarwa zvenyu zvichazoti kuzvizvarwa zvedu, mune chii chokuita naJehovha Mwari waIsraeri? Jehovha akaita kuti Jorodhani uve muganhu pakati pedu nemi, imi vaRubheni navaGadhi hamuna mugove muna Jehovha. Saka zvizvarwa zvenyu zvingangokonzera kuti zvizvarwa zvedu zvirege kutya Jehovha. Ndokusaka takati ngatizvigadzirirei tivake aritari, asi isiri yezvipiriso zvinopiswa kana yezvibayiro, asi kuti ive chapupu pakati pedu nemi uye napakati pezvizvarwa zvedu zvinotevera, kuti tichanamata Jehovha panzvimbo yake tsvene nezvipiriso zvedu zvinopiswa nezvibayiro uye nezvipiriso zvokuwadzana. Ipapo panguva inouya zvizvarwa zvenyu hazvingazoti kuzvizvarwa zvedu, hamuna mugove muna Jehovha. Uye isu tikati, kana vakazotaura izvo kwatiri kana kuzvizvarwa zvedu, tichazopindura tichiti, tarirai muone mufananidzo wearitari yaJehovha wakaitwa namadzibaba edu, usiri wezvipiriso zvinopiswa kana wokubayira ipapo, asi sechapupu pakati pedu nemi. Ngazvirege kutomboitika kuti isu timukire Jehovha tichitsauka nhasi kubva kwaari nokuvaka aritari yezvipiriso zvinopiswa, zvipiriso zvezviyo nezvibayiro kunze kwearitari yaJehovha Mwari wedu, imire pamberi petabhenakeri yake. Finehasi muprista navatungamiri veungano, vakuru vemhuri dzavaIsraeri vakati vanzwa zvakanga zvataurwa naRubheni, naGadhi naManase, vakafara. Zvino Finehasi mwanakomana waEreazari muprista akati kuna Rubheni, Gadhi naManase, “Nhasi tinoziva kuti Jehovha ari pakati pedu, nokuti hamuna kutadzira Jehovha pachinhu ichi. Zvino madzikinura vana vaIsraeri paruoko rwaJehovha.” Ipapo Finehasi mwanakomana waEreazari muprista navatungamiri vakadzokera kuKenani vachibva kumusangano wavo navaRubheni navaGadhi muGireadhi, uye vakandozivisa vaIsraeri zvakanga zvaitika. Vakafara kunzwa shoko iri vakarumbidza Mwari, uye havana kuzotaurazve kuti vachandorwa navo kuti vaparadze nyika yakanga igere vaRubheni navaGadhi. Zvino vaRubheni navanakomana vaGadhi vakatumidza aritari iyi kuti aritari yechapupu pakati pedu, kuti Jehovha ndiye Mwari.